wakakosha nekuti pa people's conference kazhinji zvatinonyaya kutarisa zvekuti kubva gore patakaita national people's conference 2018 kusvika iko zvino patasvika zvii zvatakanga takasunga patakaita maresolutions edu ndezvipi zvatakaita zvakanaka zvikabudirira ndapapi patakawana zvikozhero ndapapi patinoda kuti tiite wedzere simba saka tiye tichiongorora mabasa edu yose iwawo saka iko zvino toronga zvekuti programu yatichaita kubva izvozvi muna December muno kusvika muna December wenext year ndezvipi zvisungo zvotoita zvinotiita kuti tichi ndo zvatinopiriya kuhurumende manje kuti isu somutangano uri kutonga tinotarisira kuti muite izvi
asi vamwe vanopikisa honorable vanoti kosei muchibva makurumidza kuti tinoda kuti mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vatungamire bato zvakare musarudzo dza 2023 hamusi kunge makurumidzisa here apa
zvinoitika muya revolutionary party blessing revolution yese inotungamirirwa nemunhu one at a given time president vedu weparty anditi ndivamunangagwa pari zvino saka tita rally our party tinenge takatarisa mutungamiri watiinaye saka vanhu vedu vane kodzero yokuti zvavari kuita vamunangagwa iko zvino zviri kutifadza saka zvavari kuita izvozvizvi tinoda kuti vazviite patinoenda futi 2023 tinovimba kuti zvinobudisa Zimbabwe ikodzero yavana vezanu pf ikodzero yavana vezimbabwe saka zvokuti tinomanya ndiye anowatambomanyirana naye isu tiri kuita zvinhu zvomumba medu isu tinovimba kuti vamunangagwa vakapinda 2023 tinoita tosvika kukenani.